Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
No sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chilabvu 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheEuropean Union, icho chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission, chiri kushanya muZimbabwe, chinoita musangano nevatori venhau, chichikurudzira hurumende kuti izadzise zvakakomekedzwa kuti zviitwe mushure mesarudzo dzemuna 2018 pamberi pesarudzo dza 2023. Nengo yeZANU-PF yekukwira kudare ichipikisa kudomwa kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri webato iri vaSibeth Musengezi, avo vakasungwa vachinzi vakanyepa kero yavo kuti vave nengo yebato iri vanobvisiswa chibatiso. Bazi rehurumende reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rinokwidza zvakare mitengo yemafuta edzimotokari, izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Vanotungamira mutambo weRugby muAfrica veRugby Africa vozivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica Cup, ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku2023 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kuStudio 7, tiri muWashington, DC. Chikwata cheEuropean Union chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission EFM, icho chiri muZimbabwe, nasi chanoita musangano nevatori venhau chichidzokorora kurudziro yacho kuhurumende yekuti izadzise zvakakomekedzwa nevakaongorora sarudzo muna 2018 kuti zviitwe mushure pamberi pesarudzo dziri kuuya muna 2023. Chikwata ichi nezuro chakasangana negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava mushure mekusanganawo nevemasangano akazvimirira nemusi wechitatu. VaShava vanonzi vakavimbisa kuti hurumende iri kuita zvose kuona kuti sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zvakajeka uye zvisina kugunun'una kwemamwe mapoka. Hurumende yakakomekedzwa kuti ivandudze zvinhu zvinosanganisira kuona kuti mirizhonga yezvematongerwo enyika yamiswa. Zimbabwe Electoral Commission ZEC yazvimirira vatori venhau vashanda vakasununguka uye kuti mapato ose awane mikana yakaenzana mukutsvaka rutsigiro. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaShava kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu kuti tinzwewo maonero avo.
Tichitarisa nguva yatasarwa nayo kubva panguva ino yatiri tichipinde mune dzimusaro dzinoteera idzo, tinoona kuti nguva yedu taakumhanya kumashure kwenguva, taakumashure kwenguva zvakanyanyisisa, nekuti hakuna mutemo unoiswa unogona kuzoshandisa sarudzo unoiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzisadziitwa. Sakureva kuti mitemo yese inofanira kunge ichinge yaiswa kana kuti ichinge yagadziriswa panguva dzatinosvika muna January wa2023. Saka tichitarisa kuti kubva pari zvino kusvika muna December kana kupera kwegore rineri, mwedzi yatasarwa nayo kuti zvinhu zvose zvinge zvichizoitwa zvinogona kunge tiri kumashure kwenguva. Asi kuti zvinhu zviitike, hatifungoti panodiwa zvinhu zvakawanda chaizvo. Panongodiwa zvikari kuti hurumende pamende veRugby Commission nevamwe vachange vari mushishi kugadzirisa nyaya idzi vaise musoro pamwe chete vashande nguva yatiinayo zvinhizvo zvinge zvichigadziriswa saka zvinhu zvinogona kuitika
tiri kunzwa kuti pamusangano wavakaita negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vafredrick shava vashava vakavimbisa kuti hurumende yezimbabwe ichaita zvose kuzadzikisa zvinhu izvozvo nekugadzirira sarudzo dzegore rinouya munoona hurumende ichizviita here
chandingada kuti nditaure ndechekuti hurumende inenge ichishanda iine kumuono wayo kuti ndo zvatinoda kuti tiite asi kune vezvematongerwo enyika zvekare vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo kune vari kuparamende zvekare paramende inofanira kunge iripo pamutambo iwoyo tarisa zvekare boka rezimbabwe electoral commission vanoita zvesarudzo vacho vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo saka kuti vanhu vose havazenge vari panzvimbo imwe chete nguva imwe chete vasina muonero chete vachidzokera kunzvimbo dzavo dzavanobva kuti vanobvunza kuti zviri kufambaso izvozvo here zvinogona kuona ipapo ndopati kuti mukana unogona kutirasikei saka hurumende inogona kunge iine chishuviro chekuti izvozvo zviitwe asi kana tichinge sati tazotarisa vatambi varipo apa hatisi kuona ichizokwanisa kubuda iri timu imwe chete ingabude nechimwe chete
avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reelection resource center vasolomon bobosi bunu vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 Nengo yeZANU-PF iri kupikisa kusarudzwa kwava Emerson Munangagwa kuti vatungamire bato iri vaSibeth Musengezi vapiwa mukana wekubvisiswa mari yechibatiso nhasi nedare raMajor Street. Mutongi wedare iri apa vaMusengezi mukana wekuti vabvise madhora emunyika zviuru zvitatu kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo. VaMusengezi vakasungwa musi wa11 mwedzi uno vachipomerwa mhosva yekunyoresa kero yesiri yavo kuti vave nhengo yeZANU-PF izvo zvinonzi nebato iri vakanyepa. Masangano akazvimirira munyika pamwe neZimbabwe Electoral Commission ZEC vanoti havasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota kunyanya madzimai vechidiki pamwe nevakaremara apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Masangano akazvimirira masvingo anoti haasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota munyika mose kunyanya vanhukadzi vechidiki pamwe nevakaremara. Izvi zvinotevera mashoko akabudiswa nesangano rezec ehuwandu hwevanhu vakanyoresa pachirongwa chevoter registration blitz icho chaipinda munzvimbo dzinogara veruzhinji chichangopera. Vachitaura pamusangano waitwa nhasi nesangano revagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti mura wekuparura chirongwa chekukurudzira madzimai vechidiki pamwe nevakaremara kuti vanyorese kuvhota, mutevedzeri wemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rezec masvingo vamatsino uncuve vati huwandu hwevanhukadzi vari kunyoresa kuvhota huri kuderera munyika mose.
Kana kuregesa chinhu chiri nyore kana chose tikabatana tikaita chinhu chimwe tikakurudzira vanhu kuti vauye kuzovhota. Sekutaura kwandaita madzimai zvinonzi ndo akawanda munyika asi in terms of registration as I speak right now kwato masvingo yoga ndokozi ndakawanisa mukana yekuona eZimbabwe yose zviri kuratidza kuti madzimai mashomo akuregesa. Asi takatomboti ndozvisimbisi ndichizvinyepera takati kuda sezvo 2018 vakanga varivo vakawanda vakarejesta kuda ndo vakanga vatupera havo vakarejesta panguva ino.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa mumura muzvairumbidzai magrupi ravati chirongwa chavo chichabatsira kuti madzimai nemamwe mapoka anyorese kuvhota.
Isu semura takaitawo tsvakurudzo yedu mumawadzi esari 10 nemumasvingo kuti chikonzero chinoita kuti vanhu vasade kuvhota chii zvikuru kunyanyanyanya mayouthi people with disabilities nemadzimai. Takaona kuti pane apathy iri kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana. Naizvozvo taparura chirongwa ichi kuti tipinde macommunity iwayo tivadzidzise kukosha kwokuvhota kuti kunovhotwa sei uye vanoenda kupi kuti kana vachida kuregista kuvhota vanokwanisa kusvika vachibatsirika. Naizvozvo change chibatsirana tichishanda nemayouthi people with disabilities nemadzimai.
Vachitaurawo pamusangano umwe chetewo sadyara wesangano rezimbabwe election support network kana kuti zesini mumasvingo vamunyaradzi chauke vakurudzira zec kuti ivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa chekunyoresa kuvhota vachiti ndizvo zviri kuita kuti vanhu vashoma vanyorese kuvhota. Vemasangano aya vanoti zeki yakazivisa kuti vakanyoresa vanhu vashoma pachirongwa changopera chevoter registration blitz chaipinda nzvimbo dzinogara veruzhinji munyika mose. Vanhu zviuru gumi nezvinomwe chete ndivo vakakwanisa kunyoresa mudunhu rese remasvingo iro rine vanhu vanosvika mamiriyoni maviri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Boka rehurumende rinoona nezvemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA nasi rakwidza mitengo yemafuta edzimotokari, izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chayaita nhasi, ZERA yati mitengo yemafuta edizili yakwira nemasendi matatu ekuAmerica kusvika dhora rimwe nemasendi makumi manomwe nemana emari ekuAmerica, kana kuti $0.74, kana kuti mazana mana nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe nemasendi makumi mashanu nematanhatu emari yemunyika, kana kuti $499.56 RTGS. Kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi manomwe nerimwe, kana kuti $0.71, iyo yakaziviswa musi wa6 mwedzi uno. Mutengo wepeturu wakakwirawo kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nerimwe, kana kuti $63, kuenda padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nemasere $68, kana kuti madhora mazana mana nemakumi masere nerimwe nemasendi maviri ane mari yemunyika, kana kuti $481.02 RTGS. Kukwira uku kwatambirwa nekunyunyuta nevakawanda munyika, avo vati zvichakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro, kunyanya chikafu icho chava nevhiki mbiri chichingokwira mitengo pasina kana kumbomira. VaAndrew Munguri vati kukwira kwaita mafuta ekufambisa uku kuchaita kuti vatadze kutenga chikafu muzvitoro sezvo vagara vachidhurirwa.
Iri dambudziko ratagwanaro. Imai vatsva musana mwana watsva dumbu. Apa zvona zvitombofamba zvakanaka, nokuti kozvino chero nemari dzatava kutambira idzi hadzisatombokwani, ende zvinhu zvese hazvisitombofamba zvakanaka, chero marenda chero chikuenda kuchipatara hazvisati chero kuti tikwanise kutravhela kuenda kumastations kwedu tinoita basa redu hazvisatomboiti, zvinhu zvese zvakutodhura. Aivha hurumende yakwanisa kutigadzirira zvinhu zvaita zvakanaka panyaya yeikonomi apa, nokuti ndo pane nyaya yese pachakonzera mvonga mupopoto apa.
Zvimwe zvakakwira mutengo zvinosanganisira mafuta ekubikisa e2 liters, ayo oita mari inodarika chiuru nemazana mashanu emaRTGS kubva kumazana matanhatu chondora pfuura. Chisaga cheupfu che10kg chakakwira kusvika kumadhora chiuru nemazana masere mune zvimwe zvitoro, izvo zviri kuomera vatengi avo vasiri kukwidzirwa mihoro yavo kumabasa. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe, kana kuti CCZ mumasvingo, vadhumisani muguchini vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mafuta edzimotokari uku kuri kuita kuti vatengi vaomerwe.
Announcement yaitwa nezera yekukwidza maprices efuel, petrol and diesel, tikuona kuti zvichaita major impact maprices emaproducts and services, nekuti fuel is a major cost driver production ema goods ne the movement of the same goods kuti zvisvike pama markets azvino chidiwa nema consumers. Saka any increase inongoitwa pama products waya inobva yangoitwa pass on to the ordinary person who is the consumer.
Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Hurumende yeBotswana yamanikidzwa kutambira kurudziro yevatyairi vemabhazi nedzimotokari dzinotakura veruzhinji ndokuwedzera mari dzekufambisa nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana, kana kuti 15%. Danho iri rinonzi nevamwe richawedzera mutoro kuvafambi avo vagara vakaremerwa kare. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvichitevera kuramwa mabasa kwevatyairi vezvifambiso zveveruzhinji kwemazuva matatu uko kwakatanga nechipiri svondo rino, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa everuzhinji muBotswana vaEric Molale vakazivisa nezuro manheru kuti mari dzekutakura veruzhinji dzakwira nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kutanga nhasi. Rwendo rwairipirwa mapula matanhatu rwakubhadharirwa mapula manomwe, koto rwairipirwa mapula manomwe rwakuda mapula masere, uye kubva muKhabhoroni kuenda kuHarare kwakuda kuti munhu abhadhare mapula mazana mana nemakumi masere, kubva pamapula mazana mana nemasere. Kuwedzerwa kwemari dzekutakura veruzhinji kunotevera kukwidzwa kwemafuta edzimotokari nebazi rinoona nezvemhando dzemoto munyika iyi rebotswana energy regulatory authority kana kuti bera muchidimbu muzvare laina marufu avo vanova mushandi wemumba muguta rehaboroni vanoti kukwira kutsva uku kuri kuwedzera kuoma kweupenyu hwevanhu kunyanya vabva kure
economic pressures anouya muupenyu hwavo because right now like if you look at my salaries atinongo kuti chikora with that high inflation wobva wati rent inenge ichidiwa nendo dzanobva tara kuti zviri kukwira okwidzo rent yake but yet salaries just stagnant.
Chimwe chizvarwa chezimbabwe chinoraramawo nechamuka inyama amai Petronella Mupfure vaudza Studio 7 parunare vari muhaburoni kuti vazhinji vacharovera mubotswana nokuda kwekudhura kwemabhazi.
Isusu semazimbabwens ari mubotswana tinongoshingirira zvedu kuramba tichishanda but hazvisi kutiitira zvakanaka nekuti hatina choice kuti tigare hatikwanise kurarama.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira muguta rehaburoni vaubert mutoko vanoti yasvika nguva yekuti vanhu vatsvage mabhindauko avangaita padivi koto vanoshanda vawedzere mironga yavanowana nayo mari.
Kune vanoshanda vaya zvine zvakanaka kuti apota achiitawo kabhizinesi kake pasaidi. Kune vanoita mabhizinesi ngavaronge kuti bhizinesi rake rikure kuita kuti akwanise kuisa masystems in place so that sekukura kune kuchiitawo bhizinesi rake kunyange zvinhu zvichioma bhizinesi rake rinenge riine nzira yekukwanisa kuramba richimuraramisa.
Vaenderera mberi vachiti pfungwa yekudzoka kumusha ipfungwa yakanaka kwazvo asi inoda munhu aita urongo hwakadzamawo kuti anosvika achitangira papi.
Pamwe pacho zvinhu zvinonwa kukuomera zvakanyanya nekuti iwo nenge wajaira nenge wajaira kugara mubotswana pamwe wajaira kugara Francis Town Mahuni kana yehaburoni kana ndekupi.
Vazhinji vakatiza mamiriro nezveupfumi munyika aya vane makore ari manyama amire nerongo vachiti vari kutsvaga mafuro manyoro munyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia, Namibia nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zuva rekucherechedza kubatana muCameroon reNational Unity Day rinocherechedzwa musi wa20 Chivabvu gore roga roga racherechedzwa nekumhanyisana pakati pemapurisa nevari kuda kupatsanuka kubva kunyika iyi avo varambidza vanhu kufamba-famba. Izvo zvakanganisa vemabhizimusi kumatunhu anotaura chirungu ari kumavirira. Mauto anoti mauto anoita makumi maviri nemasere vevanhu vanga vachikanganisa mheremhere idzi kumatunhu anotaura rurimi rwechirungu munyika ine vakawanda vanotaura rurimi rwefrench vaurayiwa mukurwisana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muSouth Korea nechishanu, rwendo rwavo rwekutanga kushanyira Asia. Urwo ruchavasvitsawo zvakare kuJapan. VaBiden vashanyirawo fekitari yeSamsung inogadzira zvinoshandiswa mumakombiyuta vari pamwe chete nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Sun Yeol. Madzimai akakunda mune zvekurima apiwa mibayiro nhasi pamabiko atungamirwa nebazi rezvekurima rakabatana nemasangano akazvimirira anosanganisira Re4H Foundation Zimbabwe pamwe nemakambani anogadzira mbeu nemafertilizer aitirwa kwaseke nhasi. Chiitiko ichi chinonzi chafadza masangano anomiririra varimi vechidzimai nekubudirira kwaanoti kuri kuita mudzimai wanhasi munyaya dzekurima. Taita hurukuro nevatora mubairo mukuru amaita Tenda Madhake vari kwaseke.
2018 ndakashaikirwa nemurume wangu ndikasiwa ndine vana vaviri. Ndakatanga kurima ndichirima ndakaenda ndichikwira ndichikwira iye zvino ndakatirime zvakakura zvaita kuti zvivara nhasi seke yose indiunganire. Ndakarima ndine 2 hectares dzandakarima dzandiri kudiridzira.
Imi semudzimai wanhasi vari kukutambiraiwo sei mudunhu mamugere semudzimai aita mukurumbira nekurima?
Ndinoziva vanoda chakanaka vanofara saizvozvo. nharaunda iri kubenefita zvakanyanya sekuti vanouya vachitenga zvirimwa zvandiri kurima ingava king onion cabbage huku zvakare.
Rutsigiro rwamuri kuwanawo kubva kune mamwe masangano nehurumende nderwupi?
Ndine madhumeni andinoshanda nawo munharaunda mangu. Ndine anonzi Most Hove, murimisi wangu ari panzvimbo. Ndine zvakare anonzi Magwa ari kumalet, murimisi wangu zvakare. Vari kushanda neni zvakanyanya vachindipa rutsigiro. Ndina kansela anova munhukadzizve, Tungamirai Dhuve, anondisapota zvakanyanya, anouya achindibatsira achindipa mazano.
Kwamunotengesera zvirimwa zvenyu nezvamunopfuwa, hamusi kunetseka here nekutengesa?
Dambudziko riripo zvakanyanya sekuti zvirimwa zvangu zvinenge zvakati wandei. Ndaindawana maketi inonyatsori reliable yekuti ndinonyatsosupplya zvirimwa zvangu zvese zvakati nakei. Ndinoona kuti ndinogona kusvika kuri.
Mashoko amungapewo mwana musikana wanhasi akakura achiudzwa kunzi kurima ndekwevarume ndeyekuti kudii?
Ndinoti zvinotangira even kuna Jesu chaiko. Maria akapuwa Jesu pasina munhurume. Munhukadzi unofanira kumira nesimba. Kufirwa hakusi kupererwa. Saka mudzimai wanhasi kumwanasikana wose wanhasi, mira nesimba unoenda kuri.
Avo vange vari murimi wechidzimai Amai Tatenda Madhake vachitaura vari parunhare vari kwaSeke neStudio 7. Muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benura anoti ari kufara zvikuru mushure mekupiwa ruremekedzo rwepamusoro neguta reCarmel kuIndiana muno muAmerica, iro rakatara zuva ra14 Chivabvu sezuva reDominic Benura Day. Benura anoti akanga asingazivi kuti achawana ruremekedzo urwu, urwo rwaakawana mushure mekuveza chivezwa chichange chichiratidzwa muguta iri, icho chakaparurwa svondo rakapera. Vakawanda vanorangarira Benura mushure mekunge aveza chivezwa chevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe, icho chakashorwa zvikuru neveruzhinji. Benura anoti shuviro yake ndeyekuti arambe achisimudzira vamwe vavezi vekuZimbabwe, uye pari zvino ari pachirongwa chiri kuitwa kuCincinnati kuOhio muno muAmerica, apo pane vavezi vaanoshanda navo vari kutengesa zvivezwa zvavo. Ngatiinzwei hurukuro yaaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Neshamwari yangu yagara ichishambadza basa rangu kuno for at least 20 years. Saka ndofunga vemusitu vaigara vachingoona weki yangu over the years. Kuzosvikira pavakazotaurira shamwari yangu kuti avari kuda kutenga chinhu chivezwa, vaona basa rangu richikodzera kuti ringe richiiswawo pamwe chete nemabasa avo ari mumastreets avo kunoko, like my permanent collection. Ndofunga vaitawo maresearch avo vakaona maybe ndapa level yekuti basa rangu rakukwanisa kutoreka kuti ringe richiiswa mumapublic places ekunoko. Saka ndopa ndikazocontactwawo ndikabva ndabvuma pandangovaitira vavafarira chinhu chandikavavezera.
Makaveza chii uyezve chivezwa chenyu chinenge chiri muguta ripi?
Ndakaveza pane mapictures bos vanhu vaitevera mabasa angu. Pane kapisi kandikamubeta kadikidiki kudharadhara, ndoka vakati chiitire chiri chihombe, vari amai vakagara pasi asi vakasumudza mwana mudenga. Ndakavaitira pisi yacho pavafara naye vakati aiwa uya tizokupa. Asi ndinesiri kutarisira kuti vachandipa rumemekezo, ndaingofunga ndiri kuya kuunveiling chete yechinhu changu. Saka ndakazongoona ndatoshezwa kuofisi kwameya zvikanzi hando zviripo. Taona nhoroondo yeupenyu hwako nekwawakabva nezvawachifa so far zvinokodzera kuti tikupe ruremekedzo irworwo, zvichikurikidza nokusanganiswa kwemacultures, nekuti zvinogona kukurudzirawo vamwe vanhu, kuinspire vamwe vanhu nyika mao maybe nevekwedu futi kwangwapiwa mururemekedzo rwakadaro. Chinova chinhu chakanaka kuramba tichikurudziranaye.
Saka chivezwa chenyu chichange chiri muguta ripi uyezve zvakaitika rini?
Tiri muguta reCarmel, zvakaitika musi wa14 May.
Muguta reCarmel ndekupi uku?
KuIndiana.
Imi munogara ikoko here kana kuti zvakamira sei?
Haindogara kumusha, ndatoinga izvozvo. Sasi zvangu ndine humwe urongwa wekuzoya kuno kuCincinnati, zvangu ndinogara uripo. Saka ndaifunga ndingono kwa tendo ndo turuwa mapikichas kutu daru asina kazi nzuko pimba na urongo hivyo.
Saka mungu nzuwa sei semuna anita shukuvesi?
Haa ndu nzuwa kufara jazo uti masaidi ya sewa na wanumpa ku Zimbabwe atukutari trukuoni kwa utiru wana rukwansa kutuwa kuremikizu kwa daru especially mwenye katine kuremikizu kwa tine choku mshasu kwa nazwa au dariki lanu. Nukunze uwe njika suno iso njika eduka pakanaka. Mbase, tinete ima okwewa. Ndi suno batiro wangu wanu kutuwazie nikiriki. Chitosa tinete ukumusha kuitro wachiru kusumuka ni wangu waka sumuka kutara. Wanu wangu wangu tarisa wachatarisa itini wangu wangu wakufezo wangu tuzu tarisa soko wanda wando wano wangu wangu watu batirika wapanezu. Wangu kutuwezi inda pambiri pangu ziliyo tarisiro yangu especially tini wangu wadiki waka wanda wangu sikiti.
Mungati ni maveza kwe makore aka wanda si. Uye she makata anga si kuita shukuweza ishi.
Nini ningati ndani makore anufura makumi matmanu.
Makata anga si.
Kuma 6 years ntiluko mrewa. Daita shukuumba. Nchifuza mombe nchirika mwana kadiki. Saka pandika so uya kutafara. Datoro kwa na tete wangu ndo kwa ndika susangana ni msukuru wangu waiweza matumba. Ni wangu wakumanda waiweza matumba. Saka ndaka nakizu koneswa waita. Nukuti nini ndenda chaira kuweza shukuumba. Ndakazo na watu wanarukubulitsa zuwezu kwa wachito visa pametiri ya yacho. Ndenda chaira kuumba utuka kanganisa unukwaita zi. Unukwa nsa utusira na alimataka. Asaba na anakizu watu wanarukubulitsa wachito bulitsa chini. Saka ndango tindiru wao kumbiro ndo wabatire wapuma. Saka mbu wabatire mu. Kwa ndika wanda kwanza kwa nashibata upesira na upatira ya nigiri kukoro cha mdeka.
Tinoona kuti muri ku Zimbabwe makambovesa chivezu wachava Mugabe ne mudzimai wavo. Chaka tambirwa sei chivezu wachi?
Tizinga wano chifarira wano wakachifarira pati doze njiripo na chinaitika nicho kuti kana ujita basi imenguwa unu wana ugona imenguwa unu wana utazi saka hini chanungu zwa wano wakachinda gona saka ntinakira wano wakatazi na wana tukubuda saka naka saka ntinakira dawa zese sunenja unjitarisa kuti mwepe uzimungu wakwa nza wana tukubuda wana tumepe unungu sina wana tukubuda saka wana utarisira wakwa wakona wana wafata saka wafa wawe expected yes we go saka zvinzvino vanika mubasa
saka kuno kumuriko faulo
ndiriko kusika muna July vane panika vana kuita show panonzi pa Crown Conservatory saka ndira last year saka ndazongofunga kuti handisanganiswe nemabasa evamwe vatinoshanda nawo pa workshop pangu nevamwe vangu siyana siyana muzimbabwe saka tine group show ratiriita ndandikaita put together kozi ndakazoona kuti nekufamba kwandaita nenguva ukazaita uchidhonza vamwe hapana chauri kuita nda 53 now saka toda kuti tipuwa mwana mukati kuitira kuti kana panina nemwana ndinogona kudhonza vaenzi vachive vamwe
vanhu vanenge vachida kuona mamwe mabasa amuri kuita vanokubata ipapo
ndipa Facebook mungatongokula Dominic Bino pa Facebook anokwanisa kutoita shamwari yangu anokwanisa kutoita shamwari nawo ndine number dzangu 263-772-492-816 pa WhatsApp andobati ndogarantiri pe
muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benura achitaura parunare na Marvelous Mhlanganyauye ari kuCincinnati kuOhio muno muAmerica. Tobva taenda kunhau dzemitambo vanotungamira mutambo werugby muveRugby Africa vazivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica Cup ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku 2023 World Cup. Michael Kariati anotipanya iyi.
Worongwa hwemitambo hwabuditswa neRugby Africa hunoti Zimbabwe ichavhura musangano wezvikwata zvisere uyu nemutambo neIvory Coast musi wa 1 chikunguru. Kutanga kupinda munhandare uku kunopa Zimbabwe nguva yakati rebei yekuzorora vakamirira mutambo wavo wemasemifinari kana vakakunda Ivory Coast. Masemifinari ariko musi wa 6 chikunguru. Makundano eAfrica Rugby aya ari kuitirwa kunze kweAfrica kekutanga achitirwa kuFrance uko Zimbabwe ichange ichitambira munhandare yeStade Pierre Deloitt kuMarseille. Chikwata chatora mukombe uyu chichabudirira kuenda kumakundano e2023 World Cup uko. Chikwata ichi chichange chiri mugungano rimwe chete neItaly, New Zealand, Uruguay neFrance iyo ichange iri pamusha. Zimbabwe iyo iri kushandisa zita rekuti maGo Sharks iri kugadzirira makundano eAfrica Cup aya iri muSouth Africa kumakwikwi eCurry Cup Division 1. Asi mukuru weZimbabwe Rugby vaEron Jani vanoti gadziro yavo haisi kutanga nekugumira makundano eCurry Cup aya chete. Ivory Coast yakambotora mukombe weAfrica Cup uyu muna 1995 uyezve ikanomirira Africa World Cup yegore iroro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musa kanganwe kuti tichange tichitarisa nyaya yekukwira kwezvinhu munyika pachirongwa cheLive Talk nasimanero ano. Ine ndini Evans Zininga, ndokuonekai nemufaro.
Soku isika tisendaba.